Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gumi guru 18, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti ramirira kudzoka kwegurukota rezvemari kuti vazeye zvokuti vangawedzerwe here mari yemihoro. Bato reZANU-PF rinokurudzirwa kuita hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC kuti matambudziko akatarisana nenyika agadziriswe. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti ramirira kudzoka kwegurukota rezvemari munyika muzvinafundo Mutuli Ncube kubva kumusangano weIMF World Bank muno muWashington kuti vazeye zvekuti vangawedzure here mari yemihoro sechikumbiro chavakaita svondo rapera pavakasangana nevamiriri vehurumende. Asi pari zvino vashandi ava vanoti vakawanda vavo havasi kuenda kumabasa nekushaya zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga.
Takataurira nevanhumiriri vahurumende vakati ivo vanoda kuti vambonotaura nevakuru kurekuta makuru ehurumende vanoita zvemari izvozvo kana kuti zvakarerekera kune zvemari. Saka pari zvino hapana chavati vatiudza vatichasangana rii. Asi patakataurirana ipapo vanga vabvuma.
Imi manga muchiti muri kuda kuwedzerwa mari, makangomira here pakuti mushandisirwe bank rate apo?
Hapana zvimwe zvinogona kutomudza zvinomusoro zvinogona kuitwa kudarika izvozvo, nokuti tikada kuti tibve ipapo toinda pati, nokuti munhu wose ari kungoshandisa idapei, vose vanhu muekonomi yedu inoi vakungoshandisa chero chingwa izvozvo chakatokwira chakazemberana neindaida $15.
Ko ivo vashandi vari kuenda here kumabasa? Zviri kufamba sei?
Sokutaura kwatakaita incapacitation yatinenge tichitaura iyi haisi yokuti kuramwa mabasa. Hatina kuti isu seApex Council tati vanhu varamwa mabasa, nokuti kuti tito vanhu varamwa mabasa zvinobva kune vanhu vacho. Vanhu zvavakatituma isu kuti tinoudza hurumende sezvokuti hatigoni kuramba tinoenda kubasa semazuva ose. Mamwe mazuva tinokundikana nokuti mari yacho haichanyatsokumana. Saka zvazvinoreva ndezvokuti muri pabasa munogona kutoudzana kuti isu basa ritiri kuita rimwe chetei, indombouyawo mazuva maviri, iwombouyawo mamwe mazuva maviri, kana zuva retatu tozouya turi. Saka ndo incapacitation, haibviri kuti haisi nyore kuti tigoti vanhu vari kuinda here kana kuti havasi.
Sika hurumende iri kuti iyo zvinhu zvinenge zvakati womei pari zvino, munofanira kuti munge muchisunga mabhande mombova panguva yekugadzirisa zvinhu.
Unoona chero rwuyo rwaramba ruchingoibwa saizvo rwuna kuerika, vanhu havazowisisi kuti rwuyo rudzi. Nyaya iripo ndeyekuti hongu vanhu vanogona kusunga, bati zviri kuitika ndezvokuti vashandi ndovoga vari kudzisunga idzi pasi. Vamwe vose vasiri vashandi vemabhizinesi vechii vari kutongoti kana zvaangoipa votoenda kuinda pei, muhoro wavashandi wakangomira pasi mamwe chete. Saka ndo zviri kunesa. Sezvaiti kana tati isu austerity tosafa tose kana prosperity yazouya tozorimakirwa tose ndozvaenda kuti ndozvinhu zvinotarisira wese savashanda zvinotistoga tiungozama
saka vanguva vachienda kunoudzwa zvamakataurirana navo apa ndiani ndivamutuli ncube nekuti pari zvino vari kunoka kumisangano yeIMF neworld bank muwashington dc
hongu ndo vanenge vachifanirwa kuudzwa patakapedzera kutaurirana mutomu vainzi vanga vachipo asi handizi kuti vakakwanisa kuonekwa here kana kuti nokuti kunoonekwa ivo negurukuta rinoona nezvevashandi do makurukuta maviri makuru anofanirwa kuti anga achinanganidza nyaya dzekuti vashandi vangararamana
munyori weapex council vadavid dzatsunga vange vari parunhare muharare nablessing zulu kurwiswa kwezvizvarwa zvezimbabwe zvinotyaira marori musouth africa kuri kuenderera mberi mushure mokunge mumwe mutyairi wechipiri wemarori arohwa zvakaipisisa nezuro manheru nevanhu vanozviti inhengo dzesangano reall truck drivers foundation moblessing munjoma anotipa nyaya inotevera
mutauriri wesangano rezimbabwe truckers association kana kuti zta vawellington manyonda vati mutyairi wekutanga akarohwa zvakaipisisa nemusi wechipiri ndivatendai chamunorwa asi vari kuramba kumhangara nyaya yavo kumapurisa nekuti vari kutyira upenyu hwavo
mukugamuchira kwatakaita mutongo wakabuda kuhigh court takaugamuchira mutiri cautious nekuti taiziva kuti sangano reall truck drivers association harisi kuzogona kutora mutongo uyu vachiugamuchira nekuti ivo vari kuzvitora vachiti varidzi venyika macitizens mukudaro tasangana nedambudziko rekuti vanhu vaya vari kuita retaliation and vaakutorova nekutouraya zuro manheru takaita umwe mutyairi wedu asiri kuda kuti ataurwe nezita akasangana nedambudziko rakafanana nero
vamanyonda vaudza studio 7 kuti mumwe mutyairi wechipiri akashungurudzwa zvikuru nezuro manheru nenhengo dzeatdf iro rinomiririra vatyairi vemusouth africa vari zvizvarwa zvenyika iyi
kuzvinezvi taakukumbira engagement with the government because tiri kusangana neissue yekuti nemapurisa acho dzimweni dzenguva havasi kukwanisa kunge vachitibatsira because mumwe wedu akarohwa mapurisa vakanganomusiya pavakamusiya saka tashungurudzika zvisingaiti zvizvarwa zvezimbabwe zvinoseenza zviri pamatruck driver
vati hurumende yezimbabwe neyemusouth africa dzinofanirwa kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa
aenda kunoona tendai mukomana akasangana nedambudziko rekurohwa asi tendai ari kusakwanisa kuti anga achitaura nani nekuti aakutotyira upenyu hwake akatorwa akarohwa akatyoka rohoko soro ukasonwa
kushungurudzwa kwevatyairi ava kunotevera mashoko ekutyichidzirwa akaiswa padandemutande renhengo dzezta nemumwe munhu anozviti inhengo yeatdf achiyambira vatyairi vemarori venyika dzekunze mumazwi aya padandemutande nhengo yeatdf inoti chibvumirano chekuunza runyararo pakati pemasangano maviri aya pamwe nemutongo wedare guru hazvina zvazvinoreva kana zvizvarwa zvesouth africa zvisina mabasa
ramakoti kuna ramakoti asesouth africa sangene tisingana misibizi nayo leyo urenalt ifuna wakhiphile lamaforeina sisebenza abantu besouth africa wecan't be kwicountry yethu thina amacitizen sohlala phansi singasebenzi kusebenza lamaforeina la lawo nasingeni leyo ofana ukwazi leyo khoti yakho nalabo noma namaclayenti akho labo lamaforeina eze kwena siwadinga ephumile kwarenalt sinamsebenzi necota sinamsebenzi nanext well never never like south africa ukuthi sohlala phansi singasebenzi thina kusebenze lamaforeina urenalt ufuna wakhiphile kumnyama kubomvu darko blue funa aphumile asinamsebenzi fanokwazi lokho nje clear
mapurisa hapana zvaati ataura pamusoro pezvenyaya iyi studio 7 yatambira mashoko anoti kune vatyairi vakashungurudzwa nezuro vakatorerwa makii emarori avo munzvimbo dzesteelport emelo newitbank mudunhu remupumalanga mumwe mutyairi wechidzimai asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake anoti zvinhu hazvina kugadzikana musouth africa Mutyairi uyu anoti akwanise kusiya basa sezvo aine mhuri dzinoda kuchengetwa kumusha.
Ndatonzi endai monoloda tamboti makuseni zvinotobuda here? Marori mazhinji haasi kubuda.
Mutyairi uyu atiwo vatyairi vechirume pakambani apa ndivo vari kukonzeresa mirizhonga iyi. Studio 7 aina kukwanisa kubata sangano reATDF kuti tinzwe kuti sei nhengo dzaro dziri kurwisa zvizvarwa zvisiri zvemusouth Africa. Mirizhonga iyi iri kuitika panguva yomutungamiriri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vari mubishu rekuita hurukuro nevatungamiriri venyika dzekunze dzine zvizvarwa zviri mugara muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vanokokera sangano rakazvimirira reCitizens Manifesto vaBRICS Bomba vanoti bato riri kutonga reZANU-PF rinofanira kuita hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC kuti matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi uye matongero enyika agadziriswe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Kubva muna January tataura tichidzokorodza kazhinji nyaya yekuti situation iri munyika yaomesesa and pari kuda kuti pange pachiitwa hurukuro dzinounza vanhu vose vane chekuita nekutsvagwa kwemhinduro nesolution yekuti tinge tichigona kunge tichienderera mberi senyika. Saka isusu takatara kuti pari kudiwa inonzi inclusive national dialogue and izvi zvinoreva kuti vanhu vanoparticipata mudialogue iri vanenge vachienda mberi zvichipfuura mapolitical parties. Tinoona mapolitical parties vari vanhu vakakoshesesa zvikuru ingava iri opposition ingava iri ruling party, zvakakosha kuti vanenge vari padialogue iri. But isu tiri kutiwo nezvatinoziva zvakamboitika kumashure uku kwekuti vanhu vakazongotaura ari mapolitical parties ega pane risk yekuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichidiwa kuti zvinge zvichigadziriswa nyanyenyanye zvine chekuita nemararamiro emacitizens, kodzero dzemacitizens, zvisinei nechekuita nekugowaniswa kwesimba zvinozenge zvaku siwa sezvatakaona paglobal political agreement ya 2008-2009.
Saka poitwa sei apa?
Saka isusu chakanyanya chatiri kutaura ndechekuti ngapavei neinclusivity padialogue iri. Then takataurawo zvakare kuti pari kudiwa kunge paine uyo anezenge achigarisa vanhu matare acho ari kunzi convener anenge achibedza vanhu kuti vange vachikwanisa kunge vachigara pasi, tokudiwa kuti avewo munhu anobvumiranwa nevanhu vese, anobvumiranwa necivil society, anobvumiranwa neopposition, anobvumiranwa neruling party nevamwewo vachazenge vachionekwa kunzi vanofanira kunge vakagara padialogue iri. Tine zvimwe zvizhinji zvatakatsaura mune yatakabudisa isusu inonzi framework towards an inclusive national dialogue. Ine zvinhu zvisere zvairi kutsanangura kuti tinenge tichida tataura nyaya yakonvina, tataura panodiwa futi anonzi matechnical facilitators vane unyanzvi zvekufambisa kwedialogue kuti ndozva kuti pane zvinhu zvichange zvichinetsa zvisingaadreswe naconvina, but ivo ndo vanoziva, vane unyanzvi hwacho hwokubatsira kuti conversation dzinomubva dzichibva apa dzichienda. Chechitatu chatakataura inyaya yeagenda. Agenda inenge iri padialogue ingaisangova agenda yekugwaniswa kwemasimba, ngaive agenda yekuti vanhu vanotaura ivo kuti izvi ndo zvinhu zviri kuita kunge zviri kuita kuti tinge tichitadza kuendera mberi senyika. Ndo patakabatikana apa ndo inova yoitwa agenda iyoyo. Takataura nyaya dzekuti pachange pachidiwa independent monitoring yedialogue iroro, pachange pachidiwa international guarantee kuti tisangoita zvedu tega tiri muno mukati SADC neAU kunyanya. Ngavave varipo vachiita guarantee yekuti zvinenge zvabvumiranwa zvinozonga zvichisimbiswa kuti zvinge zvichiitika.
Asi imiwo sesangano makambotaurawo here nevematongerwo enyika ava kunyanya yo veMDC neZANU-PF nezvekuti munyika munoda nhaurirano dzakadai.
Tirikubva kwatiri kuti ku National Citizens Convention kwakabudawo communique yakatenderedzwawo zvakanyanya mumapepanhau akasiyana siyana uyezve nemumawaire. Chibvumirano chakabva ikoko ndechekuti tiite marequest emaformal meetings neopposition, utungamiri weopposition, formal meeting neutungamiri wehurumende. And sekutaura kwandiri kuita kunoku ndinoziva kuti matsamba dzacho kuti misangano inge ichigarwa dzatofamba nhasi.
Vanokokera sangano rakazvimiririra reCitizens Manifesto vaBricks Bomber vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi chikoro cheZamchia Primary chiri mudunhu remusikavanhu kuChipinge chiri kupemberera kusvitsa makore zana chavhurwa. Chikoro ichi chakavhurwa mugore ra1919 uye mukati memakore ose aya chakabudisa vana vaita zvakasiyana siyana zvinosimudzira nyika, vanosanganisira vaDavid Zamchia avo vaive gweta rine mukurumbira uye vakamboshandawo muhurumende. Imwe nhengo yekomiti iri kutungamira mabiko aya vaAustin Masia vanoti vari kutora mukana uyu kuumba sangano revakadzidza pachikoro ichi pamwe nevakambodzidzisa paZamchia Primary School. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nefankisheni yedu yetiri kuita ichave tibata programu yekupemberera chikoro chedu kusvika kwechinoita 100 years kubva chakatanga mugore ra1919. Saka tiri kukoka mhuri yeZimbabwe yakasununguka kuti ikwanise kuuya kupemberera nesu, tikwanise kuuya tichikwanise kuonesana zvinenge zviripo, matambudziko ari pachikoro chedu uye budiriroi pachikoro chedu, tichitarisirazve kuti tikwanise kuumba urongwa hweZamchia Old Student and Teachers Association yedu inokwanisa kuzoti tikwanise kupemha kuti itibatsire pahurongwa hunenge huripo hwetinenge tichitarisira tichikwanisa kuti tisimudzire chikoro chedu.
Mungatiudza kuti kubva pachavakwa muna 1919 kusvika pari nhasi ndezvipi zvikuru zvaburitswa nechikoro ichi?
Tingati zvikuru zvaburitswa nechikoro chedu, pane vanawo vakadzidza pano, tingati izvizvi zviva vanhu vakuru kana vamwewo vakatisiya panguva dzacho, tikasanganisira vakuru vanozikanwa muZimbabwe ino yese vakaita sana David Zamchia kana Jonathan Zamchia, vanhu vakadzidzawo pachikoro chedu kubva kare pachakavambwa. Uyezve vana vakakwanisa kutambira kubva pamitambo vakakwanisa kusvikawo paprovincial level, vamwewo vamwe vakaenda kunze kwenyika vachitambisa vaiita mainternational districts akasiyana siyana pamakore zana iwayo kusvika panhaka.
Mitambo yamuri kuronga yakamira sei iri kutarisirwa kuitwa nhasi iyoyi?
Mitambo yatakaronga takatarisira mitambo inobva muvana vechikoro vanogona kuuya vachiita zvavanodzidza pachikoro ipapo, uyewo tinotarisira mitambo yechinyakare yakafanana nemichongoyo, ndo imwe yemitambo yetinocherechedza kuti iye iripo, neyekuimba kubva muchikoro zvakatikomberedza.
Muri kuitanga nguva yemitambo iyi uye ichipera nguvai?
Tingati hurongwa hwedu tiri kuhutanga kubva ne9 mangwanani, fankisheni yedu yese tichizovhara tinofunga kuti zvekuma4 o'clock manheru.
Mune vanyarikani here vamakakoka vachange vari pamabiko aya?
Tingati vanyarikani vakakokwa vakawanda, tingati kubva kune machiefs edu vakuru vakuru vekuti vanotitungamirira munzvimbo, toita veeducation vanova varidzi vezvikoro, tine vanomirire nharaunda dzedu vakadai ndiana MP vanotimirira kumaparliament, neamwewo mamwe maorganization akasiyana siyanawo aitibatsira pakuvakwa kwezvikoro zvedu vakadai ngemadonor agencies.
Pari zvino chikoro cheZamchia chakamira sei, iprimary here kana kuti iprimary yakabatana nesekondari?
Tingati chikoro cheZamchia ichi chetiri kupemberera iprimary school, sekondari zvayo yakamira yega but yakangotangawo padhuze panapa, haisati yasvitsa makore akati kuti, asi pane chirongwa chetiinacho ichi tiri kupemberera primary school.
Nhengo yekomiti iri kuronga mabiko ekupemberera kusvitsa makore zana kwechikoro cheZamchia Primary vaAustin Masia vari parunhare kwamusikavanhu kuChipinge neStudio 7. Direct from Washington, Tombo tarisa zviruma pepanao anasi. Financial Gazette rinoti mamiriro enyaya dzezveupfumi munyika asvika pekuti zvichazogosha kumutsidzira zveupfumi. Mufinancial Gazette mekare Zimbabwe National Chamber of Commerce inonzi iri kukumbira hurumende kuti mutero we 2% tax ubviswe. MuHerald mune nyaya inoti amai Priska Mupfumira vakamiswa mberi kwedare nezuro vachipomerwa mhosva itsva dzekushandisa chinzvimbo chavo zvisakafanira uye nekuchenesa mari kana kuti money laundering. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Ndinokumbirawo Murangagwa vabve pachibhedhlera. Tikutotambura sevana veZimbabwe kuenda kuSouth Africa kuti kutori nhamo chero. Asi unoona Murangagwa muchiita zvemahara kuti. Murangagwa ndinokumbirawo neshoko rinokuti kumutaurira mubve pachigaro. Papindo vana chamisa vana vadoko tonoti zvinombofamba sei. Muda kubva moita kutapwa we. Zvakaizwa baba Mugabe.
Akadiko vashamari veStudio 7 nevatereri ve7 netenyoro. Zita takwa muenda mberi ndiri pano paJoni. Ijura ripi vanokuyaura nenzara munyika ine uchine mugaga. Ijura ripi vanokuyaura nenzara munyika ine uchine mugaga. Pakanganisika pabiko paondomoka pabiko dusaiwo pagadzirizwe. Paondomoka pabiko pakanganisika pabiko dusaiwo pagadzirizwe. Yero shura vanokuyaura nenzara munyika ine uchine mugaga. Yero shura vanokuyaura nenzara munyika ine uchine mugaga. Pakanganisika pabiko paondomoka pabiko dusaiwo pagadzirizwe. Aiwa, tiri vaimbi zvedu kushaya mukana. Asi nyika yeZimbabwe varume kuchemera kuti gadziriswe. Ndatenda zvangu.
Makadiko vana mukoma hwande, vana mukoma jonga. Mose mose paStudio 7 ipapo. Aiwa, ndinotenda. Zita rangu ndinozikana nekuti chifamba usiku. Ndinoda kumbopawa mashoko angu kuti varume veZANU PF ava zvokwadi zvokwadi vakutadza zvachose. Kutadza kwavaita kwa ndokuti vakutanga kutonyepera vanhu manje kuti Ma sanctions tinomaziva akanga angoriko kare nakare. Asi vanhu vaiteta take over, vanhu vachitoindirira mberi. Smith chaiya chaiya pachake akambotonga masanctions. South Africa pachayo akanga ine masanctions. Nelson Mandela achitonga South Africa akaitora iri mumasanctions. Robert Gabriel Mugabe achitora Zimbabwe akaitora iri mumasanctions. Asi upenyu hwanga huchienderera mberi. Nyaya dzemasanctions hadzisi dzodzingati vari kudii. It's only a problem of illegitimacy. Hapana dambudziko riripo ipapo. Dambudziko ndire rekuti ED haasi kufarirwa nevanhu. Iye haana kuzviziva kuti haasi kufarirwa nevanhu. Zvakare vanhu havana kumuvhotera. Naizvozvo atori neutsinye, haatodi vanhu nokuti vanhu ivo havana kumuvhotera. Iye unozviziva in between pahumweyo pake kuti haana kuvhoterwa nevanhu. Ndatenda hangu.
Haleluya, mamuka sei mhuri yeZimbabwe, mutana mufundisi Shad Moyo. Hama vadikani, pasvika nyika yedu panorwadza, pasvika nyika yedu panotambudza. Nokuti zvino zvinorema zvino zvinorwadza kuonekwa mukati menyika musina chikafu, musina mushonga, musina vanorapa, musina kana chinhu, kana mabasa haana mari. Zvashungurudza vanhu vakawanda, zvatishungurudza nguva dzose kunyange tiri kwatiri. Nokuti nasuno ndira kududzirai kuti pane zvinhu zvinoshamisa zvatisingafungi kuti zvinoitika. Kuona vana veZimbabwe vakawanda vachitora chingwa vachichiomesa kuita mufushwa. Vachiunganidza kana chingi chawanda vachitumira hama dzavo kumba kuti vagone kundobatsirika nekuwana tea nokutenga nyama yehuku vachiomesa nezvimwe zvakasiyana siyana kuti mhuri dzibatsirike wane kurarama. Zvimwe zvakafanana nezvasingafungi zvinoitika. Tiri kuona vana veZimbabwe vari kuSouth Africa vaita zvakafanana izvozvo. Saka zvimwe zvinhu zvinotirwadza, zvinotambudza kuona patasvika senyika yeZimbabwe kuti chingwa chinoomeswa, nyama yehuku inoomeswa nezvimwe zvakasiyana zvinoomeswa. Zvisingagundi zvomeswe zvichitumirwa vanhu kuti vave nekurarama chinongoteshi. Patinopata svika parwadza, tinongodai Mwari vakatungamira nokutenda zvichava nokunaka nemumakore.
Mangwanani mangwanani mukoma Wande namukoma Jonga kandimirei pa Studio 7 apapo. Ndiri kutaura zvakare ndiri muno mbeira Mozambiki. Nyaya iri kutaurwa navamugwadi uyu mugwadi anenge akatemerwa onyora nezano PF. Kuzi zvari kutaura zvazinzwisisiki. Munhu anonyatso kuziva kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakamira sei. Haatauri matauriro kuti ari kuita mugwadu. Anorwara muchinda uyu. Zvinhu ngazvigadziriswe muZimbabwe. Ngavagadzirise zvinhu zvose zvinofanira kugadziriswa muZimbabwe. Ndokuti masanctions abviswe. Kwete zvavo zvekuda kunenera MDCs. Inhema dzoga dzoga hatizvidi izvozvo. Ndatenda zvangu.
Ndinokwazisai vashamariri veStudio 7 nomukoma Tanonoka vanokuma blessing. Mangwanana kana kudai ndoda kuti mashoko angu asvitswawo kune ruzhinji rweZimbabwe. Ndakambotaura kawanda bhuti haasi kusvika. Nonzati rino ndiri kuno South Africa. Ndiri kuti izvoni kudai vanhu veZimbabwe vari vanhu vanofunga vamira kushandiswa nezanu PF kupinda mumastudio achimacha against sanctions. Masanctions haasi wari kuba mari vachihaya majeti anodhura. Masanctions asi vari kukonzeresa kuti vanhu veZimbabwe vatambure. Asi iyo zanu PF ndiri kukonzeresa. Saka kudai zvaibvira vanhu vane pfungwa dzinoshanda vaimira kushandiswa nevanhu vakavarambidza kumacha vachiti tigadzirise nyika. Ndivo vanhu vakavashandisa kubvisa mugabe. Ndivo vanhu vakavashandisa kubvisa mugabe. Vapedza kubvisa mugabe ndivo vanhu vakazovapandukira futi vakaurayisa nenzara. Izvozvo fa nenzara. Vanhu ivavo vari kuda kubatsira kumacha ngavarangarire kuti pavakavabatsira kumacha vachibvisa mugabe vakazoda futi kumacha vaona kuti taisa munhu asiriye vakaupera kuurayiwa. Saka kudai vanhu veZimbabwe vari vamwe vaisiya zvekumacha izvozvo. Ndatenda hama.
Mamuka sepa Studio 7 ini ndinoitwa Lismart. Handirambi hangu shona yedu inoti mhosva hairovi kusvika yatongwa. Asi apa ndiona sekuti muri kungozvitambisira nguva yenyu apa. Pane zvekuti vati kuzani kupe vachamisa apa kungotambisa nguva yenyu. Moona izvi zvamunoda kutira kuita izvi zvakafanana nekukupa nyanza nemabhavhu zvakarehwa namacheso. Hapana zvamungaita vachamisa. Izvi zvekuti kwaida rizoti kudikana kudi hazvimbotoshande. Zvinhu zvinongova pachena kuti mutungamiri weMDC ndivachamisa zvapera ipapo. Vatokozani kupe vane ravo bato vakatopindwa mumavhoti vakajiwa. Saka chiri kunetsa chii?
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kana tatanga kutamba uruva rofumbuka atigaye kuti panani tamba tikuratidze zvatinoita kana tiri kwedu.
Wangu mutuko wasvika sunduruka nditambe kwedu tinotamba tichidai kutamba kunge tobhenda chasi.
Janta Mutupo sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti ramirira kudzoka kwegurukota rezvemari kuti vaze nezvekuita maererano nenyaya yemihoro. Bato reZANUPF rinokurudzirwa kuita hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC kuti matambudziko akatarisana nenyika agadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nchiti mosara zvakanaka.